taindiswa kumatare nemapurisa kokwatano kwandano spiwa bail ndichinzi ndofanira kuzodzoka kudare musi wa 9 October 2018 ndofanira kuripota kumapurisa every Friday andifanira kupindira mumawitnesses ungatoripo mawitness acho.
Vamukwanadzi, mungatiudze kuti nyaya yamuri kupomerwa ndei?
Nyaya yandiri kupomerwa inyaya yekuti hanzi ndakabuditsa mashoko anokonzeresa mhirizhonga munyika tinoti inciting public violence muchirungu. Ndo mhosva yandapiwawo neredare reZimbabwe.
Mhosva yamuri kupomerwa iyi iri kunzi yakaitika rini?
Mhosva iyi iri kunzi yakaitika musi wa 1 August 2018 mushure mekunge maitwa sarudzo dzakaita boboto rakakura muna musi wa 31 July gore rino.
Saka imi muri kupikisa mhosva here kana kuti mabvuma?
Tiri kupikisa mhosva iyi nechikonzero chekuti musi wacho handinambobvira ndapinda muguta matingati mutauni muHarare. Ndakanga ndiri kumba ndichiteera maelection results paterevhizheni.
Ko sei vari kukupomerai kana makanga musiri muguta? Imini musi wakaitika mhirizhonga?
Kutya vakangozitwa zita rangu vanorohwa nehana, saka vanenge vakuda kuti vakurumbidze vandikombere sezvo muchiona mafambiro ari kuita nyika. Nyika haina kumira zvakanaka, saka vanoziva kuti boka reta jamuka ndo parinopinda. Kana zvichinge zvaoma vanhu vapererwa vasazive kuti vaite sei, so vari kuzama kutitangira kuti vabva vagara vatiisira miteyo iyoyo yakaita sekuti sunga nekuti pomera mhosva kuti tisazokwanisa kuronga vanhu nekutungamirira vanhu tichiratidzira kunyunyuta kuri muvanhu, angava mavhenda, vangava vashandi, angava mayutsi, munhu wese ari kuchema hamuna mari munyika.
Vamukwanadzi, vanhu vangade kuziva kuti makabatwa zvakadii nemapurisa zvamarara muri muchitokisi?
Ndakabatwa zvakashata zvikuru zvisina hunhu nemapurisa. Ndofunga vamwe vakaona mavideos nemapictures akabuditswa ndichizvuzvurudzwa sembwa ndichibviswa pamedia center pakanga ndirada ndichitaura nevatapi venhau. Pakauya vatinoti mariot police vane mboma nepfuti vakandiisa njema mumaoko vakandizvuzvurudza vakandikanda muchirori chavanga vainacho vachinditsika-tsika imomo vachienda neni kupolice station. Handina kufara nekubatwa kwandakaitwa, asi handishamisiki nekuti ndoo nzira yehurumende yacho, ndoo nzira yavanoziva yekutyisidzira vanhu, yekubata vanhu zvakaipa sezvakaitika musi wandakasungwa.
Pane matanho here amuri kuronga muchatorera mapurisa?
Tatotora matanho nemagweta edu nhasi mudare tichitaudza dare kuti ndo zvakaitika, tikaisa an official complaint before the court. Office ya prosecutor yatonzi inofanira kuongorora nyaya yekushungurudzwa kwandakaitwa pandakasungwa nemapurisa.